manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 30/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukwere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kubudikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anotipa nyaya inotevera.
Kominare mkomana. Machitaura kuzuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya kuchiita hatiteheri sadzamutekweka haungatori 12 masits anofanira kukondeswa. Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane here?
Vashorawo kutadziswa kwavaSevia Kasukwere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Enhengangi Zadeka Sukwere akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maichota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 Kasukwere. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU PF hatina chokuita nezvek uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari. Judhishari iri independent, zvek iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka kungava munyaya dzedzidzo dzeutano dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marodza akangopa mapotozo izvozvo kana vashandi vacho havabatwi zvakanaka zviporo zvatiura. Neatamisa vapinda zvikaedirwa shuka.
Mashoko ayatsinirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinjisa madzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi 23 August tinokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana President Administration Chamisa. Tibvise nhubu idzi naradada idzi mbavha mhondi dzatitatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemajara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai. Uku kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of Zanu-PF. We are unstoppable. Zanu-PF will always win.
Vamunangagwa vachiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndiwo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindura zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuwere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuwere vakakwira kudare repamusoro-soro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuwere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuwere.
Vangatozuudza izvozvo kuvana vari kukreshi ava angakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yehuori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro zvikusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavanotonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachena chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
Hazvigone hadyo havasi dare pachavo. Nyaya haisati yapera matakwira rimwe dare repamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvuma usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya kodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero kumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ngavapavere ngoma usiku urefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwana mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho zvasvika hedu kwamvura yacheta makumbo. Kumberi uku kune nyaya, saka kumagumo kune nyaya, saka tichiri tese, hatisati taneta hedu.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuwere vachitaura vari parunare kusouth africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo vezanupf vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezanupf vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchita manifesto launch yedu kuparura gwaro rezvemitsikidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka launch iri kuitwa musi weMonday kuchaitira paHarvest House. Members of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve totovainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika dzinenge kuchifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANUPF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega.
Yeah, ZANUPF havana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inei. Ndofunga mukataura kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukata migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chisa chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachibudisa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavakanyepa kuti chii. Saka vakatime chekunyepa ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti hachina chekunyepa.
Saka gwaro iri rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu tikuti izvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tii kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tichitarisa zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanobva kubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya yekuti izvo magate neyuka nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira interest free loans. Saka yatoti pachirungu tiri kuformalize the informal sector. Tikaformalize the informal sector mchana kuti take base inenge yakura. Take base ikakura munyika yaane mari yekuyo yekugadzisa migwagwa yekutenga magate yekuita development munyika.
Mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota musarudzo ye referendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zvemusarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyurana tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Urototi tinokutambira ine mfaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatozva kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe maprograms anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe. Tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books, uye tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsirewo vana kuintegrate culture the reading culture nekungosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi. And next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzatisina kunyanya takabata kusanganisira kuMatabeleland, Midlands province nekuMasvingo. Asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana paine vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndivo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda. Saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro daro chete, tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha. Mabhuku akaita semadictionaries, manovels, machildren's books ese akadaro iwayo, uye nemamwe mabhuku emalevels akasiyana-siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinoti netsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uko nemitemo yakawanda-wanda.
Isusu kubva patakatanga taingowana atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya. Hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura kura nyaya dzemajuti, taingorequestawo marebates tichingopiwa. Saka hatingati tine dambudziko rakanyanya ni nyaya ni hurumende ni nyaya izuzu. I mean, we've been doing this for a long time now, and I would say hatina kunge tanyanya zuri kusangana ni dambu kiko rakanyanya.
Zikoro za muru kupaizi, ziri kutambira ose mabuku wa makambo pavari kutu okudi.
Tapa zikoro zaka wandi za zekuti wakavari mukaenda pa Facebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Munoona kuti we have been all over the place. Tashika kuzikoro zaka wandi za. And ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira ma library. Kana vaine library, because library inofanira kuita mabhuku. And mabhuku, curriculum based books and other relevant books. Because mulibrary munakapinda mulibrary ngaaone zvese zvese mulibrary zvinobatsira. Hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nemanews ventures nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuZimbabwe chete, asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge. Saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant. Maschools ari kufara chaizvo, havese maschools vese atakaenda vanofara nerubatsiro rwatinovapa.
Mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo, zvinofamba sei? Munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa?
So isusu right now tinongodzila ne mostly ma primary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa. Saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chirana kwachirumanzu. Iyoyo tinongoshandawo nema partners edu. Tinongo identify exceptional but less privileged children. Saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our abilities. Hatingakwanisa hedu kubatsira munhu wese, asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndozvatinoita. Saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera, vamwewo tinoita kungaidentifya eschool, tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro. Totopiwa list, tototanga kushanda nazo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Maita basa, uye tinokutenda nebasa kukura mune.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai. Aiwa, amawadiwa nambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Amirwa kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidho rezvepabonde. Naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu. Ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga, munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu?
Panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza. Iyoyo Bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura. Ukaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume, nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi. Saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika. Murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza, mukadzi haachafari. Mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza, murume wake haachafari. Saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake, nekuti ndiye unomufadza, haagoni kuzvifadza. Then even womukadzi wo futi anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake, nekuti murume wake haagoni kuzvifadza. Bhaibhiri harina kunyarara, rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana. Mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake, kwete kuti dhori.
Tinotenda zvikuru. Ngatichinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini vatononoka Wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti Bhaibheri riri sailendi panyaya yezvemasturbation nekushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza. Vanogoti riri sailendi pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsonzwa because masots ose eupombwe nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri sailendi vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngatichinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko mufundisi moyo?
Ngatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vadzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza, iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni. Zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vakungokonga kuvata mukati medzimba, foni yaramba kuita oni. Vana amai vorara vachichemazvo nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo. Vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apeisire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Koitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopeisira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemutsato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwo uri kure uchifara uri kwauri ukoko vopeisira vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagari avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Cape United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2, Germany 1, Switzerland 0, New Zealand 0, Norway 6, Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumutai nekumarondera. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere voshora vaMnangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.